Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekutora matanho ekudzikamisa dhora remunyika pamwe nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu kusina shumo kwanga kuchionekwa masvondo adarika, mamwe ematanho airi kutora aya yakaanonokera. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nezvemamwe matanho pamusoro pevavakambozivisa ekudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nesimba redhora remunyika, anosanganisira yekuti zvose zvinobhadharwa kumapazi ehurumende pamwe nemakambani ari pasi pehurumende zvinge zviri mumadhora emunyika, uyewo kuti vose vanopinza zvinhu munyika vabhadhare nemari yemunyika kunze kwekunge nyakupinza zvinhu ada zvake pachake kubhadhara nemari yekunze. Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti hurumende yakanonokera chose kutora matanho aya zvekuti iye zvino yave kungoedza kuna mapoto isisanamiki.
Zvaitika pane zvekuti Minister of Finance pamapolicy measures awaya akafanana nemunhu akutora Colgate kuti ageze mazino kuti mazino iwaya arambe akanaka arimo mukanwa medu, asi vaakuzviita mavende awanda, saka vakainonokera Colgate. Ndozvandoda kuti kutaura meja yavaitora yakanaka chaizvo yekuita liberalize or kuopena yainonzi auction system. Takabviro itaura paprogramu panapa kwenguva yakawanda chaizvo kubva muna 2020 pakalaunch auction system.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Godfrey Kanyenze vanoti
kuti mazano angori kuhurumende kana kuti kune vanhu vashoma ndezvinozoita kuti vanhu vavo vaone kuti zvaari kuita hazvi kushanda, voramba vachingodzokorodza. Saka kana matanho achingoramba achingonzi rimwe rikauya pachapangopera nguva yakareba rimwe rauya, zvochiita kuti nyika yedu ite sejuzi raIsraeri yekuti uku iri kurukwa uku iri kudududurwa.
Ukuwo imwe nyanzvi mune zveupfumi vari zvakare nyanzvi mune zvekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti matanho ari kutorwa nehurumende aya ekuti mapazi ayo atambire mitero nemari yemunyika anogona kungobatsira kwenguva pfupi.
Asi mberi kunoenda uko handivoni zvichipa chiremera kuZimbabwe ndora, nokuti chiremera chemari yenyika kana kuti kubudirira kwoufumi hwenyika zvinenge zvichiindirana nokuti ruzhinji rwavanhu rwomunyika imomo runozvitambira sei, rune chivimbo here nezvirongwa zvehurumende, zvekare kuti vane chivimbo here neZimbabwe ndora racho.
Mutungamiri wesangano runomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vemabhizimusiwo vanofanirwa kuita bandiko ravo kuburikidza nekunge vachitevedzera mitemo yemashandiro avo kuitira kuti hurumende isaramba ichingogadza mitemo inozopedzisira yokanganisa mashandiro avo.
Kurudziro yedu isusu seConfederation of Zimbabwe Retailers ndeyekuti vemabhizimusi ngavaite mabhizimusi zviri pamutemo, vasatyore mutemo pamadiro, nekuti zvinozokonzeresa kuti hurumende iuye nematanho akasiyana-siyana kuchengetedza vatengi. Isu seConfederation of Zimbabwe Retailers hatisi kufara nemitengo yatiri kuona iri munharaunda, nekuti ukatarisa mamwe maproducts anenge achidzimikirwa mutengo wekuti an ordinary person hausvikire. Saka izvozvo ndo zvinozokonzera kuti pange paine mvonga mupopoto iripo pari nhasi, nekuti hurumende inenge yaakutarisawo rutivi rwemutengi kunyanya.
Mukutanga kwemwedzi uno hurumende yakazivisa nezvematanho akati kuti anosanganisira anobvumidza vanhu kuti vapinze zvinhu kubva kunze vasingabhadhari mitero yezvimwe zvinhu kwemwedzi mitanhatu senzira yekugadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu. Hurumende yakaumbawo komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kuti chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu uye kushaya simba kwedhora remunyika. Pari nhasi dhora rimwe chete rekuAmerica rinonzi rave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi maviri nemazana mashanu nemakumi manomwe pamusika webhanga guru renyika weReserve Bank of Zimbabwe, kuchiitiwo pamusika mutema dhora rekuAmerica richitengwa nemutengo uri pakati pemadhora emunyika zviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvishanu zvemadhora emunyika.